Vamoyo, vanonzi vashaya mangwana nanhasi pane chimwe chipatara chemuHarare mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Kushayika kwavamoyo kwaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuburikidza negwaro rakaburitsira masangano enhau iro ranyorwa nemutauriri wavo vaGeorge Jaramba, avo vakafanobata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. VaMnangagwa vaburitsawo mashoko padandemutande ravo reTwitter vachiti vamoyo vanga vari gamba uye varasikirwa nemunhu wavatsanangura seshamwari yavo. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vatapadzwa mugwadi, vati varwadziwa zvikuru sebato nekushayikwa kwavasvibisiso mwoyo.
Tine urombo kunyika yeZimbabwe, tine urombo sebato riri kutonga, tine urombo seshamwari nemakomuredzi avaSB mwoyo nekushayika kwavaita vachisiya basa guru ravanga vachiita vachibatsirana nomutungamiriri wenyika vaMnangagwa kuti nyika yedu idzoreredze ushamwari nenyika dzepasi rino nedzekumadokero, uye ichengetedze ushamwari nenyika dziri kumaviri dziri kumabvazuva dzatanga tichitamba nadzo. Tinorwadziwa zvikuru, asi pari zvino tichiri mushoko, tichakakahamadzika, tichiri kushamisika nezvaitika izvi. Pfungwa nendangariro dzedu hadzisati dzichiri pamwe chete, hatina zvakawanda zvatingada kutaura.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradza vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vamoyo.
Taisevenzanawo zvakanaka zvikuru kubvira 2018 pavakaitiwa ivo minista, ende tanga tichisevenza tichiita kuti zvinhu zvekuministri kwavo zvifambe zvakanaka, foreign policy yenyika iite zvakanaka. Isu taivabatsirawo fanika panyaya yeengagement, yeengagement yavanga vachiita iya. Isu separamendi taienda uno kumwe rutivi tichienderera mberi, ende taisenza zvakanaka, tichisenza futi kuona kuti vakamirira nyika vedu, madiplomati edu, maambasadhas edu agara zvakanaka here kwavari ikoko kunze kwenyika. Saka tanga tichisenza tese zvakanaka navamoyo, kunyanyanyanya paengagement apa. Iye zvinezvi tatichitoti gore rino COVID yapera iyi, isu tanga tichitoenda kuBrussels separamendi takatungamirirwa naspeaker weparamendi vamudenda. Tozobva ikoko toenda kuLondon, tozobva ikoko toenda kuAmerica kuCongress, kuCapitol Hill, kuti tinosangana nevamwe vedu ikoko tichitaura nenyaya dzekuti masanctions abviswe ezigera.
Vamugwadi vati vamoyo avo vanozivikanwa zvikuru nekubuda kwavakaita pachivhitivhiti musi wambudzi 15 2017 vachizivisa nyika kuti masoja ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe vasiye basa, vakabata basa guru munyika kusanganisira kurwisana nezvirango zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe.
Pari zvino tinongoti mhuri yeZimbabwe ngatichemo tiri pamwe chete, tichiremekedza basa rakabatwa negamba iri, tichiremekedza zvekare kurwira kwavakaita rusununguko, tichiremekedza zvekare basa rakabatwa negurukota iri kubva vari muchiuto vanorangarira muna 2017 paOperation Restore Legacy. Munoziva basa rakabatwa nemurume uyu, ibasa ranga rakaoma kwazvo asi rakayambusa nyika yedu kuti tigova muNew Dispensation. Zvinhu zvinotirwadza. Tabaikana, tabatikana sevana vemuZimbabwe, tabatikana semusangano, tabatikana semhuri, uye tabatikana seAfrica yose.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance, Muzvare Gladys Hlatshwayo, vati kunyange vasingawirirana nebato reZANUPF rinova ranga riri bato ranga riri pamwoyo wavamoyo, rufu ndimadzongonyedze, nokudaro vati sebato vari kuchema nemhuri yemufi. Asi Muzvare Hlatshwayo vati kufa kwavamoyo nechirwere cheCOVID-19 kunoburitsa pachena kuti chirwere ichi hachisarure, uye hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mashoko aMuzvare Hlatshwayo atsinhirwa nemutauri webato ravo vaClifford Hlatshwayo.
Muzvipatara medu tinofanira kunge tine zvikwanisiro zvakakwana zvinoita tikwanise kurwisa chirwere ichi. Vashandi vanonga varimo, vana mukoti nana chiremba, vange vane zvinhu zvinovadzivirirawo kuti vasabata nechirwere ichi, zvichisanganisirawo nyaya yemukoro dzavo kuti dzinge dzakamirawo zvakanaka. Zvinotiyeuchidza kuti tinofanira kunge tichizvidzivirira senyika, nekuti munoona zvachiri kuita hachisi kusarudza munhu. Saka zvinoda kuti tinge takazvidzivirira tichitevedzera zvakatarwa nebazi kana kuti neboka guru rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health, World Health Organization, kuti tinge tichitaiya vanotiwo social distancing, tisange tichibatana batana, tisange tichi famba tisina kupfeka mamaski kana kungofamba famba zvisina tsarukano tinge taka gara mudzimba kunyanya kana tisina chinangwa chakanyanya kunze tinge tichiwanikawo tine vanhu vanochengetedzawo utano hwedu nguva dzose.
Vamoyo igurukota rehurumende rechitatu kufa nechirwere checovid-19 zvichitevera kufa kwakaita vaiva gurukota rezvekurima vaparents Shiri pamwe negurukota raiona nezvedunhu remanikaland amai Ellen Gwaradzimba. Pari zvino vanhu vafa nechirwere checovid-19 vave mazana masere nemakumi maviri nevashanu 825 uye huwandu uhu hunogona kukwira manheru anhasi pachaziviswa nebazi rezveutano mamirira aita zvinhu munyika pamusoro pechirwere ichi. Vamoyo vakaberekwa pachipatara chemunene kumberongwa muna 1960 vakaita zvidzidzo zvavo zvekudyidzana kwenyika kana kuti international relations pauniversity of Zimbabwe nekuZimbabwe Open University. Vamoyo vaiva major general muchiuto vasati vakwidziridzwa kuve lieutenant general pavakasiya basa muna 2017 pavakazoitwa gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vamoyo vasiya mudzimai amai Lois Matanda Moyo avo vanovesa chigaro wekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Amai Matanda Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti varwadziwa zvikuru nekushaya kwemurume wavo vakati pari zvino havasi kuda kutaura zvakawanda sezvo vari panguva yekuchema murume wavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.